chango kumbiro vanotiverengera vativerengerawo kuna John chapter 5 paverse 1 kusvika paverse 9 Johani chapter 5 verse 1 kusvika paverse 9 pane mashoko ari ipapa ne zvakaitika zviri papo zvandikufunga kuti tinogona kutibatsirawo kunyange muzuva ranhasi sevatendi vari kurarama panguva inei tibatsirwe namwari kuti chitendi chedu chigone kuvanzika rabva ratiza shoko rasho chitendi chedu chigadziriswe chivandutswe namwari amen kana masvika mama munogona kutiverengerawo tigone kubatsirwa
ndichaverenga shoko kubva kubhuku yajohani pachapta ya5 kubva vhesi ya1 kusvika kune vhesi ya9 inoti shure kwaizvozvo mutambo wavajudha waivapo jesu akakwira jerusaremu zvino kujerusaremu pedyo nesuo ramakwai kwaiva nedziva rainzi bhetisaidha nechihebhuru raiva namabiravira mashanu mukati mawo makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema nevakaonyana vaigarira kubvongodzwa kwemvura nokuti mutumwa waiburukira mudziva iro neimwe nguva achibvongodza mvura zvino uyo aitanga kupinda mumvura yabvongodzwa aiporeswa kunyange akanga akabatwa nokurwara kupi nokupi zvino kwaivapo mumwe munhu akanga abatwa nokurwara kwake makore makumi matatu namasere jesu akati aona munhu uyo avete pasi zvaaiziva kuti akanga akadaro nguva refu akati kwaari unoda kuporeswa here murwere akamupindura akati ishe ndinoshayiwa munhu anondiwisira mudziva kana mvura ichibvongodzwa asi ndinoti kana ndoenda mumwe onditangira kupinda jesu akati kwaari simuka tora nhoo dzako ufambe pakarepo munhu uyo akaporeswa akatora nhoo dzake akafamba musi uyo waive wesabata
maita basa mama totenda mwari zvikurusa kunyange nekuverengerwa shoko shoko ramwari tiri kusvika panapa panzvimbo yainzi Bethsaida patinoona murume akanga aripo pakanga paine vamwe vakawanda wanda vakanga varipo padziva rakanga riripo panapapa dziva iri vanotsanangura kuti hanzi raita minana dziva irori kuti hanzi paiti padiki padiki pane ngirozi yaiuya yosvikobvongodza mvura idzodzo hanzi kana mvura dzabvongodzwa kudaro aitanga kupinda mudziva imomo hanzi aiporeswa zvanga zvisina basa kuti anga aine chirwere chipi kana kuti anga aine dambudziko ripi angopinda mudziva imomo aibatsirwa aiitirwa munana namwari kubva padambudziko rimwe nerimwe raainge ainaro saa tinoona panapa jesu anosvika panzvimbo ipapa anoona murume akanga aripo panapa uyu omubvunza iye kuti hanzi unoda here kupona murume panzvimbo yekuti abvunze mubvunzo anotanga kupindura nhanganhanga dzake achitanga kutsanangura kuti aiwa dambudziko riripo rakazomira rikadai 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 asi anooneswa kunzi murume uyu anga aine 38 years aine dambudziko rake uye anga aine nguva refu aripo padziva apa akamirira kuti hanzi nerimwe zuva pane mutumwa achauya agobvongodza mvura ini ndigotangirawo vamwe ndogona kubatsirwa chinondishamisa ndechekuti jesu haana kuita minana seyaaisimboita kare pane mashandiro kazhinji atinoona jesu achiita paanenge achiporesa vanhu kazhinji anotaura shoko pamusoro pemunhu pamwe pacho anoturika maoko pamusoro pemunhu ane maitiro aaiita asi patinotarisa panapa pamurume unouyu jesu haana zvaakaita chaakangoita chete chete ndechekuti akamurayira murayiro wezvaakanga ari kufanira kuita nedzimwe nzira tingataure nemamwe matauriro tikati murume uyu haana kupodzwa najesu chaakangopiwa chete chete iye yakanga iri instruction yekunzi sumuka utakure nhoo yako ufambe ndo zvaakaudzwa izvozvo asi hazviite sekunge jesu ane kuporesa kwaakaita paari maitiro azviri kuita zviri kuita kunge zvinonzi minduro yemurume uyu yakanga iripo iri pedyo pedyo naye ndobva ndarangarira shoko ramwari robva ratsanangura richiti hanzi minduro iripo iri pedyo pedyo nemi ruponeso harisi kure zvekuti munofanira kuenda kumusoro kudenga kunoritsvaga
kana kutsvaga anoenda pasi apa kunorichaga anzi ruponeso riripo pedyo pedyo newe tarira ruponeso riri mukati memwoyo mako kuti ukatenda mukati memwoyo wako kuti Jesu ndishe unoponeswa saka zvikuita sekunge zvinonzi murume uyu ndo situation yakanga ina iyoyo Jesu haana kumuponesa asaka muudza murume anga asingagone kufamba murume anga asingagone kusumuka murume anga asina zvaanogona kuita kuvimba kwandinako kunyange bhaibheri risina kutaura ndokuti kuti anga aripo padziva apa patone mumwe munhu akamutakura akauya akasvikomuisa ipapo ndobva amusiya zvikanzi garirira ruponeso rwako ari ipapo akapedza kwemakore 38 years ari mudambudziko iri asi Jesu anoita anotaura instruction iri impossible kudaro kuti anzi sumuka utakure nhoo yako ufambe uende kumba kwenyu iye asingagone kufamba aigona kubvunza kuti ndofamba sei ina handigone kufamba ndosaka ndiri pano asi murume wacho haana kuita nawo akasumuka sezvaakanga audzwa akafamba akatakura meti yake ndobva abuda mva aenda munoziva kuti vatendi vakawanda ndo situation yakafanana neyavari mairi yemurume uyu akanga ari padziva kwe 38 years ari mudambudziko akamirira ngirosi mumwe musi vatendi vakawanda vari kutadza kuita zvinhu vachiitira mwari vari kutadza kuita zvinhu vachiitiswa namwari why because vanakamirira a sign from heaven kuti nerimwe gore ngirozi ichafamba igobvongodza mvura ndozoitira mwari vakamira vakagara vari muchechi every week vanouya avarove vachiuya vakagara vakamirira kuti nerimwe zuva mwari achataura ndichanzwa inzwi ramwari richitaura kwandiri ndichaona mheni ichirova ipapo ndopandichasumuka ndotanga kuitira mwari zvinhu vakamira kudaro but Jesu wacho ari kutaura achitanzi iwewe sumuka utakure nhoo yako ufambe nedzimwe nzira sumuka uite zvinhu munana wako anawo ndiwe iwewe wakamirira kuti nerimwe zuva pasta vachadaidzira outer call yangu nyaya yotaurika ipapo ndoturikwa roko upenyu hwangu honaka but Jesu ari kutsanangura iye achiti usamirire mumwe munhu usamirire kunyange mwari pachake mbune nekuti mwari mbune iye ndiye ari kutaura tanzi ruponeso riri pedyo newe kunyange mukati memwoyo mako kuti ukatenda 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 unodzikinurwa haleluya vakamubvunza Jesu zvikanzi do you want to get well anzi uri kuda here kuponeswa uri kuda here kupora Jesu ndomubvunza zvichida waari kubvunza kunyange pane mumwe nemumwe pakati pedu unoda kunzwa mwari here unoda kushandira mwari here unoda kuona mwari mukati meupenyu hwako here unoda here kupiwa zvipo zvamweya mutsvene unoda here kugona kuriritira mhuri yako unoda here kurarama upenyu husina kusungwa kunyange nemadhiragisi unoda here upenyu hwekururama unoda here upenyu hweutsvene unoda here kuva munhu anonamata unoda here kuva munhu asingadzokere kumashure unoziva kana wambotesta zvakanaka zvamwari izvi unotya kudzokera kumashure uri kuda here zveshuwa shuwa kuti ina handichada kudzokera kumashure ndoda kuramba ndichinamata inogona kuwanda mibvunzo yacho imi munoziva situation yenyu Jesu ndo mubvunzo waanogona kunga ari kukubvunza iwoyo but panapa Jesu akaonesa kumurume uyu kuti simba rekuita rekuunza shanduko mukati meupenyu hwako harisi kuna mwari iye pachake simba rekuunza shanduko riri matiri isusu pachedu simba racho riri pasarudzo ndapa title yemharidzo yangu yanhasi kuti the power of a decision simba resarudzo amen ndauya kuzokudza kuti musamirire mumwe munhu musamirire kuturikwa maoko musamirire nedzimwe dzenguva kutanzi kana mwari vazotaura neni kana ndichinge ndazoona vision kana ndichinge ndazorota ndiri kumusoro kudenga kana ndichinge ndazotanga ndamboita experience yakaita vamwe experience yakaitwa napastor ningi experience yakaitwa namai ningi kana ndazoita iyoyo ndopandoda kuzotanga kuitira mwari zvinhu ndauya kuzokudzai kuti zvinoda sarudzo murume uyu akaudzwa audzwa kudaro aigona kuramba asi iye akaita sarudzo akati ndaakusumuka shoko rajesu zvarakangoita chete chete ndekuti rakamuzivisa zvanga zvikudiwa namwari asi sarudzo yange iri yake iye yekuti ini ndaakugona kusumuka pano aigona kuita nharago tini handigone kusumuka ndine 38 years ndichitraya zvinhu izvi handizvigone aigona kuuya kuna mwari achidaro Asi anzwa shoko. Akasarudza kutenda mushoko iroro. Raakanzwa. Akati nasi. Ndave kusumuka. Ndava ninguwa yakati rebei. Pakutaura kwandinoita nevatendi vakawanda. Nevanamwari vakawanda. Ndaona chinhu chikuru. Chakamisa vatendi vakawanda. Ndekuti akamirira imwe experience. Mukati muupenyu wake. Hasi kunamata. Kana kuita zvimwe zvinhu. Hasi kugona kushandira Mwari. Nekuti ane chaari kuti ndakamirira. Kana Mwari vazondiitira ichocho. Ndipo pandichasumuka. Ndotanga kunoitira Mwari zvinhu. Iro shoko raMwari rakataura. Iro shoko raMwari rakatiudza zvakawanda. Iro shoko raMwari rakatiudza. Munazvo shoko raMwari hakuna kumwe kutaurwa nesu kwachaitwa naMwari kupfuura kwakaita shoko raMwari. Jesu akatotaura akataura kuti endai munoparidza evhangeri. Mumutse vakafa. Muporese varwere. Mudzinge madhimoni. Achiudza isusu. Tese takadai. Taurai nearipoti rwenyu anofunga kuti pamwe ndotaura nevamwe. Mudzo kuti zvakanzi iwewe. Hallelujah. Saka Jesu ndo zvaakataura izvozvo. Akatotipa instruction yacho. Imimi pamakamirira kuti inini ndinganamatire munhu here. Ndingaturike munhu maoko here pamusoro pake agopora. Jesu aroti ndakatokuudzai kare. Ndakati poresai vanorwara. Jesu haana kuti endai Mwari azoporesa vanhu. Akati endai imimi. Imimi mugoporesa vanorwara. Hallelujah. Zvikutoda mudzimai anosumuka. Asina mheni yarova. Asina vision yaona. Asina chinoshamisira kana masvosve yaanzwa. Iye osumuka kuti iye akataura kuti poresai vanorwara. Uye anorwarawo. Ndakuturika maoko angu pamusoro pake. Muzita raJesu Kristu ponai amai. Zviri kuda mukadzi akadaro. Zviri kuda mukomana akadaro. Zviri kuda murume akadaro. Antaro zvakanyorwa zvichinzi. Naizvozvo chitunha iwewe sumuka. Hallelujah. Why? Because zvakataurwa kare. Patiri kuti ngativerengei shoko raMwari. Tikuti ngativerengei shoko raMwari kuti tinzwe zvakanyorwa kare. Tinzwe zvakataurwa kare. Tinzwe kare zvatakapiwa pachena naShe. Chasara chete chete ndechekuti ndinzwe instruction iyoyo ndoiteerera. Decision. Sarudzo. Munoziva kuti kune vakawanda pakati peda apa vanoita minana. Pane vakawanda pakati peda apa vane the gift yema miracles. But gift yema miracles haiitike munhu akagara. Haiitike munhu akangomira achingoti chamira itange yaitika. Munhu zvichida pamakamirira mweya mutsvene vatange vataura kuti anzi nhasi panogona kupona munhu panapa. Nhasi panogona kuitika minana panapa. Zviri kuda munhu anogona kumira pashoko raMwari. Oita decision, oita sarudzo. Kuti nhasi. I want to do something. Nekuda kweshoko raMwari. Shanduko haiuye pamusoro peupenyu hwedu. Sechipo. Vana vaMwari vanofunga kuti change comes as a gift from God. Kuti unoti wewe semwana waMwari watendeuka wauya muchechi zvezvi. Unongo shanduka. Unongoerekana mangwana wangu wamucheni. Unongoerekana mangwana warurama. Unongoerekana mangwana waamunamati. Unongoerekana mangwana waakunzwisisa shoko raMwari. Ndakuti ndikuzivisei kuti shanduko, change does not come as a gift from God. Atishanduke nekungoti Mwari vati tishanduke. Because dai taishanduka tichidaro, then mukataisa pakati peda apa munogona kunoti Mwari vane fefa. Vakashandura uyo wanwe, uyo havana kumushandura. But change doesn't come as a gift from God. Shanduko inouya neni pandinosarudza kuita sarudzo. Pandosarudza kuita decision. Pandosarudza kuti ndada kurarama upenyu hwekunamata. Ini ndada kurarama upenyu hwekuda Mwari. Ini ndada kunamata, ndada kurarama upenyu hwekufamba naMwari. Ndada kurarama upenyu hwekusatadzira Mwari. Sarudzo yacho inotobva kwandiri. Zvimwe zvamuri kutsvaga muchitaisira kuti zvichabva semiracle kubva kuna Mwari. There is no miracle that is coming. The miracle is already mauri iwewe. Arikufanira kusarudza ndiwe. Kuti ini handichada. Patinoverenga kuna X tinonzwa pamusoro pe vatende vakanga vari paguta reEphesus. Ndivo vakatosarudza mushure mekunge vaparidzirwa evhangeri. Mushure mekunge vatendeuka. Ndivo vakasarudza vaamuchechi vakasadza hatichada huroyi. Vakatora mabhuku avo ehuroyi. Vakatora maturisi avo ehuroyi. Vakauya nawo vakatanzi ngaapiswe. Vanhu vanga vatendeuka. Vanhu vanga vakunamata Mwari. Vanhu vanga vari muchechi. But Mwari haana kuvashandura kunyange vanga vatendeuka. Mwana ana kuya mukati memba mavo akauya akatora mabhuku akati ndakunopisa mabhuku aya. Akatiita sarudzo ndivo yekuti atichada mararamiro ekuroya tatichita. Vangari vatendi vana. Vangari varoi vasati vavatendi. Asi vatendeuka vakanga vachingonadzo turusi dzacho. Vandi vakatiita sarudzo vakati handichada. Isi kune vanhu hobo vari muchechi vakamirira. Waiting for a voice from God. Waiting for God to speak. Waiting for a miracle. Waiting kuti mvura dzitange dzabvongodzwa. Akamira ari muchechi. Asi ndakangomirira Mwari. Ndakamirira Mwari. Ndakamirira Mwari. Kuti ndishumira ndisogona kushumira, handisati ndaziva kuti pangu ndepapi. Ndakamirira Mwari. Ndinoti Mwari vatange vataura. Kana Mwari vazotaura ndipo pandichazotanga kushumira. Handizvo. Handizvo. Mwari vanotaura kuvanhu vari pabasa. Munhu ane rudo naMwari anotsvaga chekuita kudai zvo. Unoda kumirira kuti udzwe naMwari utanzi ushumiri wako ndewekupukuta chee. Zvekungoda munhu anoziva kuti inini ndine maoko. Ndinogona kupukuta chee. Ndinogona kumuka mangwanani. Ndinogona kugeza nguva iripo. Ndinogona kuenda kuchechi. Ndinogona kunoronga machee. Usamirira kuti Mwari vataure pakushumira Mwari. Vakataura kare zvese zvatiri kuita. Zvakataurwa kare. Patinoti Bhaibheri varida kunamatirwa vari kurwara. Hatisi kudaro nekuti Mweya Mutsvene anenge aine chaataura musi iwoyo. Akataura kare akati poresai vanorwara. Muri kumba kwenyu zveziya. Musamirira tanzi Mwari vasati vataura neni kuti nditurike murume wangu maoko. Murume wenyu anotopona kana mamuturika maoko opora. Unoti vaikona Mwari ariko akomana. Uyu mukadzi uyu. Uyu. Kusi paanoturikwa zvichida nemafundisi. Paanoturikwa zvichida nemaelders. Anoti oh, vane simba vaivai. Ada kuturikwa nemimi. Munomubikira sadza everyday. Ada kuturikwa nemimi. Waanoona vhudzi renyu rakaita nyangarara zvezvi. Agoona kuti ah, kunyange vane nyangarara. Vana Mwari. Saka Mwari ariko zvezvi kwazvo. Mwana wenyu akaona simba raMwari. Maturika maoko imimi. Baba vanenge vari pamusoro pefiriji. Vaona muchidzinga dimoni. Vachitya kuti oh ko zvikatapukira pandiri ndovanenge vari pamusoro pefiriji vachiti dzingai amai mwana. Mori dzinga dimoni roskrima rochema roenda. Vanozvinoti amai vana Mwari. Mukavaudza kuti murume wangu da kuti utendeuke. Anotendeuka. Why? Because akaona Mwari. But zviri kuda. Zviri kuda. Mutendi. Anoita decision. Anosarudza kuti ndakumirira Mwari. Ndakusumuka. Ndakatsika pamusoro peshoko raMwari. Amen. Katsamirirei kuti mvura dzibvongodzwe. Pane zvikuda kuitwa naMwari. Kupfurikidza neupenyu hwedu. Amen. Pane vanorwara vada kuporeswa. Pane madhimona arida kudzingwa. Amen. Katisamirirei. Mukamira munofanana nemurume uyu. 38 years akamirira miracle yacho. Endidziva rinogona kumupa miracle yacho. Ndinonakidzwa. Vanotsanangura vamwe vanotsanangura vachiti Jesu pachake ranga riri dziva. Hanzi ranga riri dziva pasaidhi perimwe dziva. Saka Jesu anouya paye. Maiziva kuti Jesu maari tine every miracle that we ever need. Tine munana wese wese watingagone kufatakada. Minduro yemunamato wese wandingagone kufanda kana mata paupenyu hwangu. Zvese zvirimo muna Jesu. Iye Jesu iyeye ari matiri. Ndosaka muchinzwa Pauro achinyora achitanzi Kristu mamuri. Tariro yekubwinya. Christ in you, the hope of glory. Arimo mandiri Jesu. Manyeruka akabva aimba zvikanzi arimo mandiri. Arimo mandiri Jesu. Mutendi ngazvizive izvozvo. Jesu arimo mandiri. Simba racho ririmo mandiri. Akaita minana arimo mandiri. Akaporesa vanhu arimo mandiri. Akashandura vanhu arimo mandiri. Akadzikinura vanhu arimo mandiri. I've got everything that I need in Jesus. Ndinazvo muna Jesu. Ndakakwana. Kakanzwa vamwe varume vachifamba vachitaura vachitanzi ndikutsvaga the other half yangu kuti indicomplete. You don't need a woman to complete you. Hauna kumirira kuti kana ndazororwa ndozoti handa mudzimai akakwana manje. Munokwana muri singu makadaro. Munokwana musina kuroora kana kuroorwa makadaro. NaJesu makakwana. Idzi dzasarudzo idzi dzatinogona kusarudza ndoda kuroora here kana kuti handisi kuda. Ndoda kuroorwa here kana kuti handisi kuda. Unondotosarudza kuti ini handisi kuda kuroorwa. Ndoda kushumira Mwari. Handiti womanya wakadaro. chatoda kuedza kutsanangura kwatiri ndechekuti usafunge kuti hauna kukwana at any given time nekuti anzi handisi muukama handisi murelationship uri kuona vamwe vari kuuya vari vaviri vaviri vachitaura naelder vachitaura napastor wofunga kuti iwo hauna kukwana wakakwana wakadaro paunoona tumwe tuvakomana kuchikoro netumwe tuvasikana tuchimhanya mhanya tuchitsvaga vasikana chiine ma14 years dzikama zvako zive kuti ndakakwana ndakadaiso haleluya saka muna jesu zvese zvatinoda tinazvo ndosaka muchinzwa bhaibheri rinotsanangura kuti hanzi simba rake reumwari rakatipa zvese zvatinoda paupenyu hunouyu hwepanyama uyu neupenyu hwepamweya tinazvo zvese His divine power has given us everything that we need for life and for godliness. Amen. Ndakakwana. Chirikungodiwa pandiri isarudzo. Chirikungodiwa pandiri ndechekuti ndiise kutenda kwangu mushoko raMwari randakanzwa kare. Iroro shoko iroro kana ratenda mariri ndori chandibatsira. Amen. Kune vakagara izvezvi varikufa nenzara kuZimbabwe achitya achitanzi Mwari havana kutaura. Ari kutya kutanga business. Ari kufunga kuti zvichida business rinoshamisira kuti rinosarudza kuti pane vamwe vanhu vari special vanogona kunoritanga business asi kuziva kuti no bhaibheri rinotsanangura kuti hanzi time and chance happen to them all nguva inowanikwa kunyange kune mumwe nemumwe wavo chinongodiwa idecision kuti ini mwari ndada kutanga chinhu ichi ndochiisa mumaoko mamwari handisi muedenika handingobude senyoka ndongoengana nda kutanga business mwari votozongonzwa kuti hanzi dziri paboka padziri kutengesa ndotanga ndasumaka mwari ndotanga ndazvipira mumaoko mamwari handiti kuti mwari ndikuronga kudai mwari ndikuronga kudai handiti kunyange vasina kutaura ndazviisa mumaoko mavo kana vasina chavandudza kuti kwete ndakutopfuurira mberi because bhaibheri rakatsanangura rikanzi hanzi chawawana kuti uite nemaoko ako ita jehovha achachiropafadza saka tiuda kutsvagwa neni inini semutendi kusuma mwari kuti mwari mungadere izvi ndoona kuti hazvina zvazvikurwisana namwari hazvisi kutadzira mwari ndomhanya nacho amen so matsanangura andiri kuita ndeyekuti usarambe wakagara uri pasi wakamirira kuti mwari vachane chimwe chinhu chavachaita amulambo mwari vakataura nemi here kuti vaikapenda muri mangwanani mangwanani muchinamata svikanziwi vasco mwanangu kuti uite kapenda matsanangura ndida kuedza kuita ndeyekuti pick a skill tsvaga chekuita nemaoko ako usagare semutendi uchitanzi hapana chandinogona munoziva ndinomboita ndombonzwa kuda kuitira vamwe vanhu nyasha ndomubvunza kuti chii chaunoita pfungwa dzandine ndinadzo ndoda kusponza nekusapota zvauinazvo chitonzi hapana chandinogona ndinozongobvawo zvangu ipapo ndandati manje mutendi ngaange aine chaanogona mutendi ngaange aine chaainacho mutendi ngaange aine chimwe chinhu chinomuitisa mari usangogara usina chaunogona wakaturika maoko uchinzi hapana chandinogona ini handidi kupa murume kaini kana mukadzika kungomupa mari ungoti ishandire kuishanda kwacho kumbira kwakangwara kumbira nekutsvaga kabhizinesi woya nakotuma samusa twako apo totenga ka moya nakotuma cheya tumatebho twamuugadzira totenga but kana musina chamuinacho chekupema nacho tinongodzokera tichingotaisa ichiti ei zvinhu zvinomirira mushe murumoyo totodzokera kumba takadaro but kana uine kauinako tikaona kuti mama ava zvinhu hazvina kuvamirira mushe tinobuditsa mari muhomwe tomupa toti tipeiwo chamuinacho ichi motoenda kumba vana vonodya muchitofara muchitoti mwari vandiitira zvakanaka nhasi asi kana usina chauinacho zvinongoperera zvakadaro tichingotarisana tichitongoona kuti hei zvida kumirira mushe munamatirei murumoyo nekuti hamuna chamuinacho chekukumbira so ndikuti tsvaga chekuita start a business visit the sick unoziva sei kuti une chipo chekuporesa kana usina kuenda kunovhakachira vanorwara usina kuvanamatira uri kufunga kuti mwari vachavaiositara newe muvision kuti anzi ndakakupa chipo chekuporesa varipo zvavo vandakambonzwa wakadaro asi pavazhinji ndo vashomashoma vashomashoma vazhinji vandongoziya ndiwo unotosarudza kuti ndakumbonanga kuHarare hospital kune hama yangu yarwara andimanzwa ipapapa pane vanzi vari kurwara nasapa wototi ndakunanga kumba kwamainingi kunoexesisa chipo changu wototi mama mungade kuti kunamatire here woturika ruoko wobva wavaudza kuti bhaibheri rakataura rikati hanzi zviratidzei zvichatevera vanotenda muzita rajesu vachaturika maoko pamusoro pevanorwara vanorwara vachapora wobva watoturika nekuti hanzi shoko rakati utanzwa mai ninga kutotaura vapora indowanzo farira cafe tikachikandenzi nako ndikubva ndatovunza kuti uchiri kurwara here uchikurwadza here musoro tichiri kunamata so akati uchiri kurwadza kuti ngatidzokorore futi todzokorodza munhu opora amen why akusutsinga tanzwa mwari stereke takanzwa shoko rake rakanyorerwa kwatiri tose haleluya so ndikuti inini make a decision mukati moupenyu hwako ndada kuona zvinhu zvamwari ndada kuona kubata kwamwari ndada kuona mwari achindishandisa kunyange mukati moupenyu hwangu sarudza kutungamirira vamwari sarudza kunoparidzira mumwe munhu uchikakama semakakamira unoita iwayo uchitya sematyira unoita iwayo bhaibheri parakataura kuti endai munoparidza harinoti endai munoparidza kana maenda kunoparidza musatya harinoti kana maenda kunoparidza musakakami zvakangonzi endai munoparidza munogona kuparidza muchikakama muchitya zviri kwamuri kuti situation yenyu inenge yakamira sei chakakosha pauri kuenda enda unoparidza kana taparidza kudaro vanokunzwa nekuti havasi kunzwa iwewe vari kunzwa mweya wamwari ari mauri saka paunotaura zvezvi motonzwa munhu akutoti anzi ndoda kumugamuchira jesu kuti inini sezvandirizvi nekushoreka kwandakaitawo munoziva kuti kumhuri kwedu ndini ndinenge ndichiita zvakati ndini ndinenge ndichiita zvakati zvinoshoreka iwewe wakadaro enda unoparidza enda unoita zvekunzi namwari uiti kana tadaro zvezviya tikutendera mwari kuti vagone kuzadzikisa divi ravo iro decision yakakosha pamutendi munoziva zvatiri zvese izvi tiri zvatiri nekuda kwemadecisions atakaita nekuda kweone decision yandakaita nekuda kwefive madecisions andakaita nekuda kwekubatana kwemadecisions ese andaita kubvira ndiri mwana mudiki ndiri zvandiri nekuda kwemadecisions iwayo madecisions ndiwo zvakafanana nezvidhina zvinoumba upenyu hwemunhu ameni munona mulambo munogona kuvaona semashandira vangu vachiita panapa vangonotosarudza kuti ndashanda musi wesatadhi ubva utoti mangwana sanda handisi kuenda kuchechi bhukusi ndakaneta asi unogona kusarudza kuti ndichirwara kudaro pane mamwe mazuva ekuti tinotombovanamatira musana uri kurwadza vapedza zuva rese zvichida vari kuturika marufu aya torinenge riri basa racho asi vanosarudza kuti ndiri kuuya kuchechi isarudzo munoziva pastor ngulibo aiwanzotsanangura vachitanzi kune vamwe vanhu anoti akamuka mangwanani anotanga kutsvaga miri wake wese kuti pangange paine kari kurwadza here anzi akangonzwa kagumbo kuti hapana unatsomira musha apa atokanda meseji kuti hama dzangu handichauya gumbo akagadzirira kare kuti handisoda kuenda kuchechi chaanongotsvaga chete chete chikonzero kuti ndoti chii manje ndoti chii pakangopinda munhu padhozvo zvanzi kwaita vaenzi kumba yeti muenzi iye ndimwari vakuintrasta nemweya wemunhu kuti uyu munhu kwauyo musesande kune ari kuparidza akagadzirira anga achitsanya ari kuparidza musesande imama tindi kugara naye kumba wakutodaidzira chingwara handichauya but maigona kusarudza kuti munhu uyu tete vangu ava ambuya vangu ava amwene vangu ava ndakuenda navo kuti vanonzwa vhangeri munoziva amwene venyu ava mukutadza kuparidzira ivhangeri nguva yese muchiramba muchichema kungave kumadzimai kungave kumacouples muchiti amwene vangu vakaoma amwene vangu vakaoma mwari wovaisa maoko mako on a sunday voona mukana wekuti vaparidzirwe ivhangeri vatendeuke but iwe wosarudza kuti andikugara naamwene kumba tanzi ndingati hanzi handei kuchechi amwene zvigoita here aramba ngu nehama dzinenge dzakadaro dzisina kupona dziri minzwa kunyange mudivi mako ndiwe but waigona kuuya navo panapo ugoona amwene vako vachibuda misiwatsi vachitendeuka vachigamuchira jesu vagouya kumba kwenyu vagova ropafadzo kwauri iwewe munoziva vanhu havatinzwisise kunaka nekukosha kwekutendeuka vatikaexperienza tikazviona tinokoka vanhu kunyanyanya vanotinetsa vaivai ndo tinokoka ivo bose kuti atendeuke kana atendeuka anonakiswa namwari murume wako unomukoka because kuda kuti kana atendeuka zvekuhura hachaura zvekumwa doro hachanwa why because anenge asangana najesu amen saka akaudzwa murume unoyo akaita decision akaudzwa akati hanzi get up pick up your mat and walk akasarudza kuti asarudzo iyoyo yekusumuka yekutakura kunyange rupasa rwake akafamba akaenda mama ndichakumbira kuti mutiverengerewo Genesis chapter 25 verse 29-34 vachisvikapo pane sarudzo dzakasiyana siyana dzatinoita muupenyu pane sarudzo dzakanaka pane sarudzo dzakaipa so patiri kutsanangura tichiti ita sarudzo tutada pamsoro pe sarudzo dzakanaka. Genesis chapter 25 verse 29 kusvika pavhesi ya 34. Pane murume ari panapa ane sarudzo yaanoita. Vachativerengera mama.
Ndichaverenga shoko kubva kubhuku ya Genesis pa chapter 25 kubva vhesi ya 29 kusvika ya 34. Inoti, zvino Jakobho wakanga abika zvokudya. Isau akasvika achibva kusango aziya. Isau akati kuna Jakobho, "Dondipawo izvo zvakatsvuka ndidye nokuti ndaziya." Saka wakatumidzwa zita rinonzi Edomu. Jakobho akati, "Chimbonditengesera udangwe hwako." Isau akati, "Tarira ndofa hangu, udangwe uchandibatsireiko?" Jakobho akati, "Chimbondipikira." Akamupikira, akatengesera Jakobho udangwe hwake. Jakobho akapa Isau chingwa nezvokudya zvenyemba, akadya, akanwa, akasimuka ndokuenda hake. Isau akazvidza udangwe hwake saizvozvo.
Amen. Patinoverenga kuna vaHebheru chapter 12 verse 16 to verse 17, Paul munyori webhuku ravaHebheru anotsanangurei achinyora achiti amulambo arikuseka because pakamboita nyaya imwe service yemusethesti asi anonyora iye achiti pakati penyu ngapashaye munhu anoshaya umwari saIsau. Anzi akatengesa udangwe hwake, akatengesa maropafadzo ake nekuda kwemusova mumwe chete wechikafu. Anzi pakati penyu imimi sevatendi, pakati penyu imimi sevakristu, ngapashaye kana one pakati penyu anoita sezvakaitwa naIsau. Isau panapa tinomuona nesarudzo yaakaita abva kumunda kwaakanga ari. Anosarudza kuti udangwe hwaakanga akapiwa anosarudza kuti anouisa padivi kuti agone kuwana muto nechingwa, muto wacho wenyemba futi ndowaanopiwa iwoyo. Obva audzwa kuti kanzi kana uri kuda mutoi ndipe udangwe hwako, zvonzi udangwe hunondibatsireiko indaakufa nenzara, tora udangwe hwacho. Obva apikira obva amupa udangwe hwacho. Udangwe munogona kusaunzwisisa, asi kana tiri munyika yeIsraeri udangwe yainzi birthright, yanga iri double blessing pamusoro pemukomana mukuru. Ainge ari first born, aipiwa paigovewa nhaka, aipiwa kugovewa kwenhaka kwaipiwa vamwe vese, asi yaipiwa iri double portion, iri times two. Pamusoro pazvo ndiye aipiwa zvakare wainzi ukuru kana kuti hwekutonga kunyange dzinza ravo iroro. Saka ndo yanga iri birthright yake iyoyo, yanga iine maropafadzo ayaiuya nawo. Saka iye akaitarisira pasi, asanzi paakazoida, paanozouya kuna baba wake aakuikumbira, iye akaita zvemafani aruku achifunga kuti zvangoperera ipapo, asi anonzi anozouya remangwana aakukumbira ropafadzo iyoyo, anzi akainyimwa, anzi akachema nekugombedzera, asi anzi haana kugona kuipiwa nekuti anga aidadira. Munozoti kune vatende vakadaro vari kudadira ropafadzo yaMwari. Tichibuda murevival kudai so, tine presence yaMwari yatinayo, tine simba raMwari ratinaro, tine kutaurwa naMwari kwatinako, tine kubatsirwa naMwari kwatinako, tine kuchengetedzwa naMwari kwatinako. Asi munhu anogona kutarisira zvose izvozvo paside. Chikenini chaicho inogona kuti musikana arasikirwe neumandara wake, auna chikeni yanhuwirira nemachips, 10 minutes anenge apera agotara zverevival ndezvazvo izvi, hazvina kana basa nazvo. Zvepresensi yaMwari handi kana basa nazvo izvi. Agofunga muromo wake unenge uchivava mudzimai kuti zveshuwa-shuwa ndigoregerere kutaura nyaya iri juicy kudai soi, achiziva kuti makuhwaya agosarudza kumataura achirasikirwa nepresensi yaMwari, achirasikirwa neukama naMwari, achirasikirwa nekuva pedyo naMwari. Ndozvakaita Isau panapa. Ice cream ye 50 cents musikana anogona kumhanya naye iyoyo, mukomana anogona kumhanya naye iyoyo, ndozvaari kunzwa kuda izvozvo. Zvinopera izvezvi okanganwa zveupenyu hwose. Saka mukomana uyu ndozvaakaita, akaona nzara yanga iri pamberi pake, akadya akaguta, asi paakazouya akuda ropafadzo dhora kanga ravharwa. Munozoti kune vanhu hobho vari kuchema kuti Mwari ndibatsirei, Mwari ndirwirei, Mwari chakati, Mwari chakati, vachitadza kuwana betsero kubva kuna Mwari. Why? Because ane musi wakadadira Mwari, ane musi wakasarudza kuti hazvina basa izvi. Munozoti hakuna mutenda anotadza Mweya Mutsvene asina kumuudza. Mutendi wese paunonga wada kuita chinhu paipa Mweya Mutsvene chinenge chakaipa, Mweya Mutsvene anokuudza kuti pane kastop kanotorimo, unotochinzwa kuti kwete, wozo pfurira kumberi woita naro. But mwe mtu nani kakuto, Anto kurangaridza, haungo nyebe. Zoto ngopura kadaro singa ziye kuti wanyeba. Unuto zenda na unyeba manji, pana pana kuwezera spice manji. Andusu zaitika pana hapa, pana kuwezera. Pane robbery ya kaitika pashondo, pakata hapa, eko bengi kubilawayo. Pane zimwe zakabuda pa TV manje wakomana, wakomana, wakomana. Ya, matanangura anaita, zakabuda zvese mavideo anga aripo tichimaona, but mukanzwa mukomana wacho nyaya dzaakanga kutaura. Nenguva yaakataura chete, nema minutes aitika pa robbery, takaiona ichitika about 1.5 minutes. Zvaari kutaura zvaitika zvese pabiyapa, isati takaitarisa. Dzakuwedzerera nyaya dzacho dzese ipapo. Saka unoona urasikirwa nehomwari, uchifunga kuti anzi kuitisa kuti nyaya inakidze, kunyeba. Mutendi ngangwarire. Ma decision unoita decision yekutadzira Mwari. Decision yekururama. Decision yekunyeva. Decision yekuva mutsvene. Each and every decision yaunoita, sarudze imwe neimwe yaunoita, ine zvainounza paupenyu wako. Unorasikirwa nema spiritual benefits, nema spiritual blessings over ma temporary earthly pleasures. Kunakidzwa nekuzvigutsa kwezvinhu zvepanyika panapa. Worasikirwa nezvakakosha kunyange zvamwari. Kupfurikidza nekuita sarudzo isina kunaka, unogona kuluza favor yamwari, unoluza blessing yamwari, unoluza presence yamwari, unoruza kuchengetedzwa namwari. Pamwe pacho zvimwe zvatinozosangana nazvo, tikuzosangana nazvo tisina that protection, topindana nazvo. Asi dai wangu wanga wakachengetedzwa, dai wangu watsvaga kunamata Mwari rungwanani, dai wangu watsvaga kufamba namwari, zvichida ingadai zvava zvisina kuitika. Ngatitsvagei kuita sarudzo yekufamba namwari. Pane 7 madecisions andinoda kutaura pamusoro pezvavo anofanira kuitwa nemutendi mukati moupenyu hwake. Handisi kuti 7 aya akakwana ese paupenyu, asi ndo 7 andinoda kutaura pamusoro pezvavo muzuva ranhasi. Decision number 1, decide to make Jesus the Lord of your life. Sarudza kutora Jesu kuti agone kuva ishe woupenyu hwako. Pamasarudzo dzese dzingaitwe nemunhu paupenyu, ndo sarudzo yakakosha kupfuura dzose. Inopfuura kuti uchaenda kuyunivhesiti kupi, inopfuura kuti uchasarudza keriya ipi paupenyu, inopfuura kuti uchagara kupi, ucharoorani, ucharorwa nani. Sarudzo yekutora Jesu kuti ave ishe weupenyu hwako. Sasarudza kumutora Jesu ave ishe wako. Sarudza kutenda maari for ruponeso. Sarudza kutenda maari usingavimbe kunyange nemabasa ako. Munozoti vatende vakawanda tinovimba nemabasa edu. Kutanzi handinyebe, ndanamata mangwanani. Tikufunga kuti zvataita izvi ndo zvikuitsa kuti tigone kugamuchirwa pamberi paMwari. But handizvo. Tinogamuchirwa pamberi paMwari nekuda kwesarudzo yatinenge taita kuti Jesu ndiye hamuponesi wangu. Ichocho ndo chinondisandigamuchirwa pamberi paMwari. Zvekuzofamba muutsvene, zvekufamba padhuze naMwari, zvakuuya kwandiri ndagamuchirwa kare naMwari. So ndo decision number 1 inofanira kuitwa nemutendi iyoyo. Decision number 2, sarudza kurarama upenyu hwekufadza Mwari. Upenyu hwekuregerera kutadza. Upenyu hwekusiya shamwari dzekare. Upenyu hwekusiya hunhu hwekare. Usati wauya muchechi woramba nebhuronko yako uchiramba uchingomhanya nayo chete chete. That's an old habit. Itsika dzekare. Siya. Usati wauya muchechi woramba uchirarama upenyu hwako hwekutadza. Upenyu hwekare, lifestyle yekare. Handiti siya zvese izvozvo. Sarudza, ita decision yekuti ndada kuteera Mwari, ndada kumufadza kunyange pose pose. Sarudza kuti ndoda kufamba naMwari. Munoziva kuti Bhaibheri rinotsanangura richitanzi do not be deceived. Bad manners corrupt good manners. Bad company corrupts good manners. Musanyengerwa. Shamwari dzakashata dzinoodza unhu hwakanaka. Kune vanhu vakawanda vanoti atendewo kana ramba ine shamwari dzake. Ndane experience yakati oh. Vanhu vese vakadaro iyo unotomuona anodzokera chete kumashure. It's almost guaranteed. Ukati watendeuka woramba uchitambana nadhakwa vako, unodzokera kumashure tokuona kuti mangwana wakudhakwa futi. Kana watendeuka zvezvasiya shamwari dzekumashure. Otherwise, chokwadi chaichecho ndinotsokudzai. Ukaramba ungone shamwari dzako idzodzo dzekunganga idzodzo. Because paunoita dambudziko dzichango dzikudzoti, sekuru nhingi mazuva kune vamwe vari kupisa. Ini mukati meupenyu hwangu handina kana munhu wana anogona kuti ndipa advice iyoyo. Wese ane pfungwa idzodzo ane dzakati dzekesa haachisimo muupenyu hwangu. Ndokuti uri shamwari yangu sei kana uchienda kunganga. Ndokuti uri shamwari yangu sei. Busi shamwari handi shamwari ndeyo kusarudza. Hama ndogona kutadza kusarudza hama. Takazvarwa takadaro. Asi shamwari ndeye kutosarudza kuti ndoda kufamba nayo. Ndotosarudza kupota ndichimuvhakachira iye achindivhakachira. Ndikunakidzwa newe papi. Kana iwe uchida zvinochemedza mweya mutsvene. kia kia tese wanyingi budandibude tiripapo tese sarudza kuti handichada osiyana nazvo. Amen. Decision number 3, decide to have a daily devotional relationship with Jesus. Sarudza kuva nehukama hwekufambidzana na Jesu zuva nezuva. Kupfurikidza nekuverenga shoko raMwari, kupfurikidza nekunamata, kupfurikidza nekumuteerera, kufamba na Jesu. Munozoti vanhu vakawanda nyaya yekufamba na Jesu tinoifarira kana tichiimba iri president worship iri panapa, tichitenda kufamba na Jesu. Asi kufamba na Jesu kwacho sezvatinoita shamwari dzedu dzati kuti ngatisiyei dziya dzekuuya kuzomutanga, dzekumukandira message pa WhatsApp, dzekumufonera, Jesu ndo zvaari kuda izvozvo. Kuti ini ndisarudze kuti ndoda kuverenga Jesu ari kuti chii nhasi. Kutaura kuti ndoda kutaura naye, ndoda kumudza zviri pamwoyo pangu nhasi. Pane yandanzwa nyowani nhasi, ndoda kumudza Jesu. Ndoda kumbonzwa nhasi ari kuti ada kutaura neni kuti chii nhasi. Vazhinji hatina basa naMwari zvemhando iyoyo. Tine basa naMwari kuti tida mabenefits. Asiye kufamba naye each and every day. Ipa baba kazhinji ndopanatsorakidza kuti unomuda here Mwari kana kuti haudi. No, tita wiki kutozoda kutozokandirwa message pa WhatsApp zvichida mugroup rechurch utozofunga kuti zvine ndiri mutende kutovhunduka. Hazvifaniri kudaro. Sarudza kufamba na Jesu. Isarudze yaunotoita ndiwe. Hakuna vakapiwa gift of prayer kuti dzinonamata wena dzakabatsirwa naMwari. Akatosarudza murume uyu, akatosarudza mudzimai uyu kuti ndaakumuka, ndaakubuda magumbezi, ndaakutsanya muzuva ranhasi. Nhasi handisi kuenda kubasa, ndiri palive ndoda kutsvaga Mwari. Nhasi ndiri kusikwena ndiri kuchurch ndeendichiti ndikati verengei shoko raMwari ndotinamatei, verengei shoko raMwari ndotinamatei. Amen. Isarudzo. That's decision number 3. Decision number 4, decide to love and care for God's people. Sarudza kuda vanhu. Munoza kune munhu anouya kuchurch anotina ndabasa nevanhu. Anodzika uya panapa dzinongotaura neshamwari yadzo yadzinoziva dzatoti pfiu dzatoenda kumba. Sarudza kuda vanhu. Sarudza kuvhakachira vanhu. Sarudza kuda kuziya mumwe kuti mama ndogona chingokuonai munonzi mayani ndikudawo namba dzenyu tozopota tichitaura. Sarudza kuda kuziya vanhu. Amen. Isarudzo inoitwa nemunhu iyoyo. Sarudza kuvada, sarudza kuvaitira zvinhu. Iva muenzaniso kune vamwe vanhu vekuti kuteera Jesu kwakaita sei. Iva iropafadzo kuupenyu hwemumwe munhu. Kune anongouya every day paanotouya kuchechi anongotesera kuti nhasi ndiani achandipa. Nhasi ndiani achandipa. Uyawo kuchechi une pfungwa dzekuti nhasi ndiani wandichapa. Nhasi ndiani wandicharopafadza. So decide. Isarudzo yaunofanira kutoita iyoyo. Decision number 5. Sarudza kuraramira zvinangwa zvaMwari. Sarudza kuningirira kushumira Mwari semunhu, sedunga munhu. Kuti ndoda kumutsa kana ndoda kuumba ushumiri hwangu semunhu, sedunga munhu. To pursue personal ministry, ku exercise my spiritual gifts. Kuti zvipo zvaMweya ndoda kutanga kushandiswa naMwari mazviri. Wotanga kutozvinamatira, wotanga kutocreate ma opportunities. Tatenda unovhakachira vanorwara, ita zvinhu Mwari agone kuonekwa. Sarudza kuunza vanhu kuna Kristu. It decision inotoitwa nemunhu iyoyo. Decision number 6. Sarudza kuva involved muchechi yako. Muchechi yaunopinda. Decide to be involved in your local church. To support the church's work financially. And to be available for ministry. Isarudzo inotoitwa nemunhu iyoyo. Munhu anogona kungosarudza kuti ndoenda pachechi apa ndichingonopiwa. Ndoenda pachechi apa ndongonoparidzirwa. Ndoenda pachechi apa ndongono. Changu kuenda ndichinopiwa. But sarudza. Kuti inini ndoda kuva nhengo yechechi. Ndoda kuva involved. Ndoda kutanga kuita zvinhu. Ndoda kutanga kucontributa. Ndoda kuti mari yangu ionekewo ipapo. Ndoda kuti effort yangu ionekewo ipapo. Nguva yangu ionekewo ipapo. Kunyange pachechi yandinopinda. Ndigopa mari yangu. Ndigopa nguva yangu. Ndigopa kunyange muviri wangu. Kuva available. Dzimwe nguva unenge usingatozive. Kungotaura. Madikoni aripo. Maelders aripo. Kuti I'm available mangwana. Handizeti chiripo here chingade chamungade kuti ndiiti. Vanokuudza zvinenge zviripo zvinenge zvida kuitwa. Apa nechakati unogona kuti batsirwa pane chakati, unogona kuti batsirwa pane chakati. Decision number 7. Decide to be a smart and hard worker. Kuva munhu anoshanda nemaoko ako mukati muupenyu. Sarudza kuti ugone kuriritira mhuri yako. Sarudza kugona kuva munhu ari generous. Ugone kuwana ropa fadzo yaMwari kunenge pamusoro poupenyu hwako. Zvimwe zvezvivi zvatinonetsana nazvo muchechi. Tonetsana nazvo nenyaya yekuti vanhu vane nungo dzekushanda. Ukazoona munhu akuhura. Inungo dzekushanda idzodzo. Aro tanzi zviri nyore. Gona muna kuta manjuzu. Inungo ze kushanda izozo. Akumanya kune izozo. Gona muna kuromba. Inungo ze kushanda. Gona muna kuta gambling. Inungo ze kushanda izozo. Gambling inoze kwa nwane warombo stereki. Dwane kwa chungo fungo tanzu kango visa dora unu kuna unguwana 1,000. Junjona kakumba. Inungo ze kushanda izozo. Kuba. Inungo ze kushanda izozo. Kuvenga vanhu chona vamwe vari kuropa fadzwa so unozvakana uchiropa fadzwa munaka ngotarara achingoya nemota asina kana chataura zvinzanzi vakutidadira inungo dzekushanda shanda 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 semutendi wamwari zvivi zvizhinji zvinobva kana tikasarudza kushanda haleluya asi ndataura inini ndikati pekutanga decision number 1 the most important decision yaunogona kuita pamusoro peupenyu hwako kusarudza kugamuchira Jesu kuti agone kuva ishe na mambo weupenyu wako. Kuti Jesu pindai mukati memoyo wangu. Andisi kuda kungouya kuchechi. Ndinoda kuti imimi mutonge mukati meupenyu wangu. Ivai ishe, ivai mambo mukati meupenyu wangu. Hakuna imwe sarudzi yakakosha seiyo. Vazhinji vanonyara kuiita asingazivi kuti chakakosha chinishi. Unogona kunyara ukodzokera kumba wakadaro usina kuita sarudzi iyoyo yekuti Jesu agone kuva ishe wako na mambo wako mukati meupenyu wako. Ugofa uri muzvivi zvako. Asi ukasarudza kuita sarudzo iyi. Kuti Jesu uyai mundiponese. Ndinobvuma kuti ndiri mutadzi. Ndiri ndoga ndina kukwana. Ndida kuvimba nemi Jesu. Imi kana ndavimba nemi motanga kundishandura. Upenyu hwenyu hauzombofa wakava humwe chete. Nasi ndida kunamata nemurume nemudzimai nemukomana nemusikana. Ari kuti ndingade kuita sarudzo iyoyo. Kuti Jesu agone kuva ishe wangu namambo wangu. Kana muripo sumudzai ruoko. Tiwane nguwe kunamata. Sevisi yedi chitopera kudai. Arisi ndikumuda Jesu. Taponese mweya wangu. Aponese upenyu wangu. Andi nunure. Andi ruwiri. Arisi nanskunyara. Ndirikuda Jesu. Ndirikuda Jesu.